skidi. Oi, bata. Oh, abo. Nezuro kuseno kandipasa tenu. Wakufamba uchindi tinda kakuvara nini. Ndaka kuti ndichakupa nambura mbarini. Wangu rimbero saka ndazoita plan. Oh, oh, iwe oh, mari yako. Handi nini ndine chikwereti chako. Manje ndauya namanake. Handi wewe une chikwereti chake. Oh, iwe oh, mari yako. Handi nini ndine chikwereti chako. Manje ndauya namanake. Wewe unechikwere tichake. Ibate, usayise mwumwe. Haudine yako asi unoda yevamwe. Inga unofarisa, anga une manyemwe. Waiditanya ya kasi wangoshe ya zingwe.
Inini ndichikupo chimupa. Shaka fanana na kuruma uchishipa. Same same na kudira uchikupa. Kutora mwamele kumuzwa uchibopo.
Oh, iwe oh, mari yako. Anti nini ndinechikwere tichako. Manje ndauya na manake. Anti wewe unechikwereti chake. Oh, iwe oh, mari yako. Anti nini ndinechikwereti chako.
Kuzisira varasha kuwake.
Anti wewe unechikwereti chake. Manake ati ari kuda yake. Kazwi, ada kutenga zvinhu zvake. Tarisa zvarakaita ziso rake. Usara semuromo neuziva unhu wake. Iri dhota gara omera nyongorosi. Chishamiso senge jongwe rakapfeka hovhorosi. Ikorere gonzo. Ngoma ari bata stallion ndienzo. Shira. Nezuro kuseno kandipasa tenu. Wakufamba uchinditinda kakuvhara nini. Ndaka kuti ndichakupa nambura mbarini. Wangu rimbero saka ndazoita plan. Oh, oh, iwe oh, mari yako. Anti nini ndinechikwereti chako. Manje ndauya namanake. Anti wewe unechikwereti chake. Oh, iwe oh, mari yako. Anti nini ndinechikwereti chako. Manje ndauya namanake. Anti wewe unechikwereti chake. Usayise mwumwe. Haudine yako asi unoda yevamwe. Inga unofarisa, anga une manyemwe. Waiditanya ya kasi wangoshe ya zingwe.
Inini ndichikupa chimupa. Shaka fanana na kuruma uchishipa.
Ndikunzwe futi uchiti ndakaoma.
Bopo.
Over.
Yo Tatenda Msarurwa. Yo Douglas Kunyete. Duo Phoenix. See me. Big up Kuda Kwasho Jamanda aka Boss Gargamel. Pringo.
Attack!
King of it.